D.C.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 25 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court riri kutarisirwa nhasi kupa mutongo waro panyaya yekuti vatendai bidi nevamwe vavo vashanu vaende here kana kuti kwete kusarudzo dzemabai elections musi wa 26 kurume. Gavana we Reserve Bank of Zimbabwe vari kukurudzirwa kuti vawedzere mari dzinokwanisa kutorwa nevanhu mumabhanga pazuva sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. America inoti mauto ayo zvihuru zvisere nemazana mashanu 8500 agari akagadzirira kuenda kuEastern Europe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court riri kutarisirwa nhasi kupa mutongo waro panyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa idzva reCitizen Coalition for Change vatendai bidi nevamwe vavo vashanu vaende here kana kuti kwete kusarudzo dzemabai elections musi wa 26 kurume. Dare renomination court richagara mangwana kutambira magwaro evari kuda kukwikwidza musarudzo idzi. Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati nzvimbo dzaimirirwa navabiti nevamwe vavo vadzikwikwidze, dare repamusoro-soro reSupreme Court rainge rapa mutongo wekuti kudzingwa kwavo mudare kwainge kusiri pamutemo. Vamwe vakadzingwa vanoti vaWillis Mwadzimure kuKambizuma, vaSettlement Chikwinya Mbizo, vaIvumile Phulu Nkulumane, amai Sichelesile Mahlangu Phumula uye vaRegai Tsunga Mutasa South. Tina kukwanisa kubata mutauriri webato reparamende vaJacob Mdenda kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vari kutaurira vakamirira vabiti nevamwe vavo vari gweta vaJacob Mafume.
Nyaya yana vabiti ndiye kuti gurukota reparamende rinova iro Jacob Mudenda riri kuzambarara pamusoro pemutemo.
Sei muchidaro?
Harisi kutevedzera mutemo nemutongo yakaitwa nematare. Vari kuramba kudzosera vanhu vakanzi vadzoserwe neparamendi.
Kana muchiti vaMudenda vari kuramba vakatsika madziro, zvii zviri kuitwa navabiti nevamwe vavo kuti vadzokere kudare reparamendi?
Pari zvino vanabiti nevamwe vese vakaenda kuHigh Court kundoti vadzoserwe kana kuti maproclamation amiswe nokuti hapana vakanzi, nokuti vakanzi ivo vadzokere muparamende neSupreme Court. Saka takamirira mutongo uri kufanirwa kuuya nomination isati yaitika musi wa 26.
Gweta vaJacob Mafume vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chitevera kuziviswa nezuro kwakaitwa navaNelson Chamisa kuti vachapinda musarudzo vachishandisa zita idzva rekuti Citizens Coalition for Change, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge, vaudza Studio 7 kuti vaChamisa vakaita zvakanaka sezvo vanga vachipedzerwa nguva yavo vachirwira chinhu chisinei nemagariro evanhu. vama benge vati zitani kuti MDC rasvibiswa zvakanyanya saka zviri nani kuti vanhu vawane zita idzva kuti vaenderere mberi nekurwira zvinangwa zvemapato avo.
Todana kuti danho rakatorwa navachamisa idanho ravakatora mushure meongororo nebvunzurudzo ineudza muchose yavakaita kuvatsigiri vavo kusanganisirawo nemapazi emusangano wavo. Zvingadai zviri izvo zvakanaka kuti vazhinji vangati dai vanga varamba vaine zita rekuti Movement for Democratic Change, asi dambudziko ranga raapo ranga rarekuti zita iri ranga raakuumburutswa. Zita iri ranga raakuita sezita ratingatoti isusu rakaiswa uroyi hwekutoti hazvichatobviri kana kutoti risenzeswe tinoona zvangachiitwa nevamwewo vanga vari kusenzesa zitero ranosanganisira bato rinotungamirwa navamwe Nzora nerimwewo rinotungamirwa namzvare Kupe. Ndinoona sekuti inini hapana chakaipa kuti vachamisa vange vaita zvavaita zvekuti vange vachipa musangano wavo zita idzva, nekuti chokwadi chiripo ndechekuti kunyange zvazvo vana veZimbabwe vanga vachinyanyotedza mapato maviri makuru munyika muno anotere ZANU-P F nere MDC, vazhinji vari muZimbabwe vanoziva kuti bato reMDC chairo chairo zvichienderana mavhotero avakaita muna 2018 bato reMDC romene sekunge riripo kwaranga riri mukumbwa kwarakaitwa richingambirwa navatsvangirai ndiro bato rinotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Naizvozvo zita pari zvino ndoona sekuti ranga risisina basa. Chakakosha ndechekuti vanhu vanotevedza zvinodiwa nemusangano iwo unotungamirwa navachamisa vanoti vanotevedza zvishanduko, ndinodaira kuti shanduko iyoyo iri mukati kati nemwoyo yevanhu ivavo. Changosara chete yatongova nyaya yekuti ivo vachamisa vachiita vachitenderera nyika yese, ivo mbune pamwe nevanoshanda navo vachizivisa vatsigiri nevamwe vese vese kuti ndo zvavapo izvi. Hazvisi zvinhu zvingatora nguva, hazvinhu zvinganetsa chaizvo zvokunyanya tingaipa, nekuti pamwe yanga yavawo nguvawo yekuti vana veZimbabwe vamboona zvichapazita.
Citizens Convergence for Change rakaita sekuratidza kuti rakangoshandisawo makalazi akangoita seabudiswa navachamisa. Muoneso kuti izvo zvingazonetsa here mberi?
Chiri papa zvavahwande inyaya yekuti mamiriro akaita kuti mapato ezvematongerwo enyika anonyuka sei kana kuti anovapo sei munyika ndeyekuti wangoda anokwanisa kutongopa zita rebato onyorera zeki zvatokwana, otonyorera zeki zeki haigoni kuti ipokane kunze kwekutenge kana zita iroro rafanana zvekumbaatoifanana kuti fana ndokuti pamwe zeki ipokane nazvo. Nao mukatarisai munoona kuti iro zita rekuti Citizens Convergence for Change rakatombomhanywa naro navachamisa nemusangano wavo, ndokubva vamwe vamhanya. Handizivi kuti ndofunga vai ndinobva pakufu kana kuti unonzani akanga abva amhanya akandorinyoresa iroro kuti musangano wangu. Zvino ava vandosiyanisa pekuti Citizens Convergence ivo vabva vati Citizens Coalition, saka zvakatosiyana nekuti umwe akanzi John Piri umwe unzi John Banda, vanhu vaviri vakatosiyana ipopo pakuti Piri nepakuti Banda zvakatosiyana. Saka ndinoona sekuti inini mamiriro azvaita vachamisa vangadai vanga vaenda kundonyoresa zita ravo ivo vasina, vangadai vaenda mirira mberi kuti vange vachiudza ruzhinji zita remusangano wavo ivo vasina kunge varinyoresa kuzeki. Saka zeki inofanira kunge yatotambira zvekuti tingazoti isusu mataridzikiro kana kuti atingati makalas emusangano wavo angamira sei. Chokwadi chiripo ndechekuti zvekuti makalas handifungi kuti ichava nyaya huru, nekuti iyo iri kunzi goridhe kana kuti yelo iri kusevenzeswa iyi pane vamwe vanoisevenzesawo zvakare. Ndatomboonawo vamwe vemusangano wavadhaniel shumba vachiti vanoisevenzesa, mukatotarisawo dzimwe dzenguva iyo ZANU-P F chaiyo inotombosevenzesawo ruvara rweyelo neruvara rwegirini. Saka kala hachisi chingarambidzwa munhu ige ngana redi, tinotomboona dzimwe nguva iyo ZANU-P F ichiisevenzesa. Saka ruvara rwekuti zvakamira sei handifungi kuti zvinhu zvinganyanya kunetsa kana kushungurudza, nekuti chakosha inyaya kuti mudundundu muhana makamira sei nyango ukapfeka skipa nhema nyango ukanziwe ruvara rwemusangano wenyu rupfumbu grey kana kuti ruchena kana kuti nderwe blue handifungi kuti izvozvo
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJoy Mabhenge vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi masere nevanomwe 287 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nevashanu 5,305. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvisere zvine mazana mashanu ane makumi mana nemumwe 228,541. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamirioni mana ane zviuru zviviri nemakumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi masere nevanomwe 4,244,787. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevatanhatu 3,272,926. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvitatu zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevaviri 43,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamwe makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gavana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangula avo vari kutarisirwa zvondo rino kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari vari kukurudzirwa kuti vawedzere mari dzinokwanisa kutorwa nevanhu mumabhanga pazuva nekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvinotyisa zvopa kuti mari ishaye basa. Mitengo yezvinhu iri kurambawo ichikwira zvakanyanya zvakapa kuti vamangudla vaite musangano nevamabhizimisi nemusi wechishanu zvondirapera kuti vaone kuti chii chingaitwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Zvitatu zvandinotarisira kuti dai vamangudya vange vatarisa nekukasira. Chekutanga ihomwe dzevanhu dzemafoni, zvikwama zvavanhu zvemafoni atingati mawallets, mamobile wallets. Apa tutara iko cash, one money ne telecash. Ndingangoti nini limit iripo iko zvino. Ya shoma singaiti zvekuti pavhiki 35,000 nekuda kwekwira kwakaita mutengo limiti iyoyo dai vaitarisa. Asi ndandifungidzira futi kuti dai vapatsanura zvinhu zvakakosha zvakaita sekuti magetsi, mvura, school fees nemabhiri ekuchipatara.
Munenge muchida kuti vaite sei apa?
Voisa limiti yazvo zvega zvinhu izvozvo nekuti kana uchiona kuti yo chipatara chinodhura, maschool fees iko zvino anodhura, kana une mwana mumwe chete unokwanisa kunge uchifanira kubhadhara zviuru makumi maviri, ukaita vana vatatu kana vana zvotoreva kuti wakupedza mwedzi wese uchiedza kubhadhara mari uchishandisa izvo zvikwama zvepamafoni. Saka dai vamangudya vatsvaga nzira yekupatsanura zvinhu izvozvo zvatinoshandisa mukurarama zuva nezuva zvatingada kuti zvinge zvine limiti yazvo zvega. Tiri kutarisa isusu magetsi, mvura, maschool fees, mabhiri ekuchipatara kana iwo matoll gates. Chechipiri kunzvengana kwaiitika pakati pe rate re offshore rate ne parallel market rate.
Zvino konzera matambudziko akaita sei?
Zvino zviri kukonzera inflation nekuti mitengo iri kubva yakwira itsera parallel market rate. Sadai wa mangudi kwa yeza kutuwa ganzira ze kuti mareti wa wangati itasano batana. Imwe nzira nde kuti wakasike kupavanu mari za wanenge wabimbisa pa auction.
Sei zozo zaka kosha.
Mugatarisisa mchono wati mari zozo pangopato zaanza kuperi za mwezi mina. Zisati tashika kumakambani iwo wanzi wawana mari saka hizo zino zoeta kumakambani nekuda kwa kutuwa nenga wada kutuwa shande wajitanga kutuaga mari pa msika mtema chichita atu chandino tarisira pa monetary policy nde chichekuti pangeo pane nzira zekuti kufamba kwe mari zikuru seimu mabanga mari zine zichikwanza kufamba no kukasira uye pangwe malimits wo emakadzi emabanga anga achiti kwidzwe iyo zvichienderana naone kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zvatinoshandisa muraramo yedu zuva nezuva.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Jombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday mutauriri wemapurisa mudunhu reBulawayo Inspector Abad Nikonyure vanoti mbavha dzakadimbura dzikaba tambo dzemagetsi pa State House yekuBulawayo. Mu Newsday makare mutungamiri weMDCT vaDouglas Monjora vanonzi vari kugadzirira kudzinga amaito kuzani kupe kubva mudare reparamende. Vachinyora paTwitter pavo nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi wesvondo akasunga vanhu chiuru chimwe chete chine mazana matatu nemakumi masere nemumwe 1381 vakanga vachityaira motikari dzisina magwaro neinsurance vachiti vakatora motikari mazana manomwe ane makumi maviri neshanu 725. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zora kana tokusani kupe vanongoswera vachitungana tungana zvinombofamba sei chaizvo. Pane shuviro here kuti vana veZimbabwe vaendewo muupenyu hwakanaka? Kuti vanoshuviravo kuti ivo sezvo vachembera kudai vangogara vakadaro asi ashuviro kuti dai vanga vabatana pamwe tina vachamisa purezidenda nechokwadu anoteerwa nevana vakawandisa vakawanda chaizvo vakabata na maelections ari kuuya atinongohwina kana tahwinawo govana govana zvigaro sezvo vari vanhu vanoratidza kuti vanongokoshesa zvigaro ana Monzorapo zvinezvi mukada kutarisa kuona kuti Zimbabwe tirikutambura tirikushandisa maRTGS mabhondi iye vakuru vakuru vachishandisa maUS vanofuemba nemota dzinotyisa dzimba dzavanogara asi mwana weZimbabwe chero ukarima hakuna mari yakanaka RTGS ukarima kotoni sekunogokwe unopiwa grosari apa grosari racho hamutopiwe muchibhadhirwa chitopera varume tinosvikepi.
Makadiko pa Studio 7 mipfenyuro chaiyo chaiyo hakuna imwe mipfenyuro pasi pezuva inotaura chokwadi seStudio 7 pamberi nebasa rambai makadaro varume nevakadzi vekuStudio 7 tinokutende nebasa ramunoita. Ini ndoda kutaura nenhau ye MDCT ndio fake party maji mazuona wari kutungana wana Monzora na kupe kuratidza kuti vanhu vanongoda masimba chete havana kana zvavanoita zvido zvevanhu vanhu vari kutsvaga mari vachitumwa nezano saka ndio kuti vanhu venyika veZimbabwe vewe musavatedzeri vanhu ava havasi kumirira zvido zvevanhu vanhu vada kungobvisa matumbu avo chete saka ndizvo kuti kuruzhinji rweZimbabwe kuri kuitwa by-elections kwese ngatibudei neuwandu hwedu.
Mangwana nakanaka vana mukomata vanokawandi nevashamariri vose veStudio 7 navateereri vayo neukwazisai mose. Ndoda kungotaura hangu pamusoro pavamonzora kuti mnenge maita damuziko rakakura nekuti mada zvose zviya zvekuti amagamira palaini rinoreswa mukaka nenyama momanya kuraniri mukaka momanya onere nyama nondo zvaitika pa makada master ose mukada MDCT mukada MDC Alliance zvineko zvino masara mamera mumhepo manje chiona zvamaitigwa manje masara mamera mumhepo manje machinda ku Alliance kuya makati ndakuzokwikwidza ndiri ku MDC Alliance pama elections ari kutevera zvino staria manje zvamati muda MDC Alliance vaya ve MDCT vanakupe vakati ah sezvo wakambodzinga ma MPs akanga ari ikoko uchiti vakarasika nekuti vakazvidza rimwe bato zvino zvawazodzokera kubata iroro newewo varasikawo watobuda mubato iko zvino magadzirirwa saizi aiwa ndine urombo chose ndine urombo mashayawa zvose mukaka nenyama
makadini vanhu vestudio 7 vashamarari vese ipapo pastudio 7 kuno ndirinani ndijoze uno uri kutaura vari kujobet ndinokurudzira kuti vanhu vese vaenda kundovhota pamabyelections apo because mabyelection iwayo ndiwo anotaridza kuti 2023 unenge akamira sei dai vanhu vese vabuda nouwandu hwavo vandovhota tinobva tatoona kuti kumberi kwatiri kuenda uku kwakanaka pamabyelection pacho ipapapa pangatokanganisika ipapapa tinobva tatorusa hope dai munhu wese angoti mukomana ngaapinde zvake mukomana ngaangene mukomana
makadi vanhu vestudio 7 munofambisa chirongwa kunyika maonero anguwo maererano nenyika yezimbabwe vanachamisa ngavakure mupolitics vaite zvakaitwana navatsvangirai vanhu vaparadzana vakatevera vanhu vese pavazoitwa alliance door-to-door vachinotora vanhu vachivaunganidza kuti ngatibatane tiite chimwe chete asi pakafomwa chinonzi alliance zvisizvo vamuri kuita zvokuti vanakupe vanamonzora vanomanya vakadai muchimanya makadai vanachamisa muri kungotukana zvisina tsarukano hamutori chinhu hamuhwini kana makadaro zvoda kubatana mushande pamwe chete mese muchaona kuti munokunda kana makaparadzana ZANU-PF yakatotora kare 50% imi muchashiyana mu50% yauzotinokora zvemu50 dzenyu idzodzo ichitutsira pamusoro kwayo muchaona 2023 mukaita zvokutamba ZANU-PF inobuda ne 72% imi muchashiyirana 20% nenhau yokuti makaparadzana manyakuspilita atanai muite chimunhu chimwe chete mukuru wemupolitics
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika ngatiendei kucameroon chione kuti mitambo yeafrica cup of nations yakamira sei pamitambo yakatambwa nezuro muvhuro gambia 1 guinea 0 cameroon 2 comoros 1 nhasi chipiri senegal ichatamba necape verde morocco ichitamba nemalawi mangwana chitatu ivory coast ichatamba neegypt ukuwo mali ichitamba neequatorial guinea muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mahofisi ebazi rezvekudzivirirwa kweamerica repentagon audza mauto avo anoita zviuru zvisere nemazana mashanu 8500 kuti agare akagadzirira nekuti angangoendeswa kumabvazuva kweeurope chero zuva kunobatsira mauto enorth atlantic treaty organization kana kuti nato zvichitevera zviratidzo zvokuti russia ingaedza kupinza mauto ayo nekutora ukraine zvechisimba mutauriri wepentagon vajohn kirby vati mauto eamerica aya anonzi agara akagadzirira kuendeswa kunyika dzenato kwete kuukraine
Nyanji yeshe matongere enyika Dr. Moses Rumano vauza Studio 7 kuti Russia inochika kuti Ukraine ingaita usawira hwakadzika nenyika dzekumadokero neAmerica uye kuti ingapedzisira yave nhengo yeNATO.
Ndiri kuona kunge Russia inogona kuda kuzopinda munyika yeUkraine kana kuti wanogona kuda kuti America neRussia wataurirane zviri kudiwa neRussia pane zvainenge ichida. Saka taritina hapana ari kunyatsoziva pakuti Russia iri kuda kuinvada Ukraine here kana kuti iri kuda kushandisa masimbawo uye nemauto akapoteredza nyika yeUkraine kuti wakwanise kuzotaura neAmerica pane zvavanenge vachida kuti wawanewo.
Iyo Ukraine yakakosha zvakadini kuRussia uye yakakosha zvakadini kuAmerica?
Chinoitika, regai nditange ndatsanangura ukama huri pakati peRussia neUkraine. Mumakore akadarikayo Russia yainzi Soviet Union yakazoparara kuma 1991. Tinoona kuti pari zvinezvi muUkraine imomo mune vanhu vanotaura mutauro unotaurwa kuRussia. Zvinoreva kuti vanhu vanogara munyika yeUkraine vanokwanisawo ivo kuva vachikwanisa kuti isusu tinototaura mutauro unotaurwa kuRussia. Saka Russia inozviziva kuti Ukraine yekenge iri pati yeSoviet Union. Saka vanenge vachidawo kuti vatore ivo kuti wakabata nyika yeUkraine. Zvinoreva kuti vane nyika yakati kurei uye vane nzvimbo yakati kurei nevanhu vanenge vachiti vari pasi peutongi hwavo. Zvingade izvo kuti vari kufunga zvekare zvaiitika ichiri Soviet Union, asi pakazoparara ipapo mubatanidzwa wenyika idzodzo dzakanga dziri kuEastern Europe. Ndinoona kunge ezvinezvi waPutin mutungamiriri wenyika yekuRussia vanogona kuwane chido chekuti watore vanhu vari muUkraine nenyika yacho zvekare. Inokosha kwavari nekuti zvinobatsirawo Russia kuti inge iri padhuze dhuze nekune nyika dzainokwikwidzana nadzo kana kuti dzaisinganyatsowirira nadzo munyaya dzezvematongerwo enyika mune munyaya dzezveupfumi.
Taona zvakare kuti America yati ichabisa vamwe vanhu vanoshanda kuembasi yekuUkraine, ukuwo ichiti zvakare iri kuendesa mauto kuEastern Europe pamusoro penyaya iyi. Dr. Romano, munoona sekuti pane zvaakuda kutanga kuitika here apo? Chii chamunoona mberi uko?
Zvinogona kudaro nekuti tinoziva isusu kuti mviro-mviro dzemhanza mapfeka. Zvinogona kuda kuti nyika idzodzi dzichida kuita kunge kurangidzana masimba wasinaba chekuti vanoda kuzoita kuhondo, asi panogona kuzonyuka zvimwe zvinhu zvinenge zvisingatarirwe pazvinozopa kuti zvikaramba zvichiitika mabhuru mairi akaramba achifutirana. Zvinoreva kuti kana pakazongoita bazi remuti rinotyoka, mabhuru anogona kutanga kurwa nekuti rimwe rinofunga kuti raakutokundwa raakutorwiswa. Saka hakuna kumira zvakanaka bamaitiro ari kuitika kana kuti zvatiri kuona zviitiko izvi pakati peRussia uye neAmerica zvayazofungawo futi kuti ine zvayada kuedza kudaro. Uye kune nyikawo dzimwe dzemueurope dzinotyidzana neAmerica zvakanyanya kudarika nyika yeRussia dzinenge dzichitiwo idzo dzinogona kuva dzichishanda pamwe chetepo nenyika yeAmerica kana pane zvine zvinenge zvaitika zvakashata.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongero enyika Dr. Moses Rumano vari parunhare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court riri kutarisirwa nhasi kupa mutongo waro panyaya yekuti vatendai Biti nevamwe vavo vashanu vaende here kana kuti kwete kusarudzo dzemabai elections musi wa26 Gurume. Gavana weReserve Bank of Zimbabwe vari kukurudzirwa kuti vawedzere mari dzinokwanisa kutorwa nevanhu mumabhanga pazuva sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. America inoti mauto ayo zviuru zvisere nemazana mashanu agare akagadzirira kuendeswa kuEastern Europe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nisuwe zwakare maniru anasi apotichu kupaya zezi menau.
Ini, ndini tanuno kawande, ndini Washington DC, ndichiti mosera zwakanaka.